Vakorinta wekutanga ngathu webugumi lina kutathatu. Ngwenunge kwezipo zinopiwa vaenge mali. Thamani vose kwandakadwa makuvungano akugalatiya. Xivale kutanga mutsipi imwe neimwe. Mwe nemwe wenyu avigile chimwe ntome achiviganye. Sekwanga vea wana kuti kusivene kukuvunganya handaxa. Ngonondoti ndixa. Ndotuma ivavo vamunove maxalu lava na lukwalo kuyisa chipo chenyu ku Jerusalema. Akwakafanela kuti ndingaendavo vanoenda nami. Ndohumukumba ndisinodwa ku Makedoniya. Ngove ndakazvimisira kunopinda nako. Pamwe ndogala namwili vakakushomanana. Pamwe apitsanisi wose wembava kuti mundibhase kudhuliza gwendo gwangu kumwe nekumwe kwandinoenda. Handitoshaka kumuvona sangwenu ndipinda koga. Ndogalabwe kupitsa chivaka namwe. Hashe dhuma. Koga ndove muEfeso kusukila Pentekosite. Ngove nkova vakashama wandizhukila kuti ndishinge. Koga vanonyanyaidzana nami vanjinji. Hatimoti Ezha mumamuchile. Ngove unoshinga nshingo washe sekwandinoshinga. Ndizo kusheta unonlingila pasi. Mumbatse adhulidze gwendo gugwe ngekunyalala kuti avuye kundili. Ngove takanlingilila nezvikamu. Ngekoikamuchedu Apolosi ndakankulumbidza kwazvo kumukumba nezvimwe zvikamu. Koga kwakave kusikudha kugwe. Koga unosha akutubuka. Chenjelani mume makasima mukugala mwokwenyu. Ive ndingechiropa simani. Muvone kuti chimwe nechimwe chamunotama muchitama ngeludo. Muziva kuti Sitifani nenshauwe ndivo vashanduki vevakristi vekutanga muAkaiya kakale vakazvipa kushingira vaenge mali. Ndomukulumbidza imwe zvikamu kuti muzviise pasi kuna vanonga ivava nekumwe nemwe unobhata vonshingo kakale kashingo. Ndakashata kuti Sitifani na Fortunato na Akaiko vashangenu. Kuvepo kwavo kumirile imwi nemusipo pano. Ngono vashatisa meya yangu neyenyu. Vati vakajali koda kuti vazibwe. Makuvungano amuAsia anomudhumilisa. Akwila na Purisila neguvungano rinoshanganira munzi wavo panomudhumilisa kwazvo munashe. Zvikamu zvose ngeno zvomudhumilisa. Dhumilisanani ngovuxilana kwakaenge mali. Imi Paulo ndokwalange gwanguluvoko ndimudhumilisa. Hamwe asingadheshe ngave nebhiso. Maranatha, sheizhani, ngoni dzashe Jesu ngadzive namwe. Ludo gwangu guve namwe mose muna Kristi Jesu ngakujalo.